Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zviita 31 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy.
Mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo Sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nhasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari, kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy, zvinogona kuwandudza the economy. But gore rinouya igore remaelection. Normally maelection anonzo ma-uncertainties zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence. Zvoita kuti vamwe vemabhizimusi, vamwe vemainvestor vanga vachida kunza mari vombomira kusvika pane clarity maelections, even after maelections. Saka panogona kuita ienzi wait and see attitude on the part of my international investors. Vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo. Although akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvayo kuti maybe batwiri ndo richakunda, maybe mutungamiri achange achidzoswa, but pane maansedendis aripo anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji, basa guru in earnest, mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kuchifamba nenzira yatine tichitarisira after my election.
Kouyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
Haringo redi pane masignals aunzwa, for example nyaya yeindigitalization ano incentivize maforeign investors. Ende hurumende ine vamwe maprojects ayanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndirikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka, pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ratatasanhare, especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoaffecta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastatal. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 munoonawo rakamira sei, Dr. Achitambara?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika tichaiwa naeven investment imwe inge ichicreata employment. But hazvizvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term. But I think zvinhu zvinenge zvichita a bit of time to fully be actualized. But I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions yedu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wevechidiki veMDCT, vaNelson Mukwena, vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvagara zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya, sakanzura weWard 10 kumarondera West, vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection, kudai election isina mhirizhonga, kudai election ikaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Asi kando zvinogaro wanikwa munguva dzesarudzo, vaMukwena, kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga, izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni, vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi. Edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichirovana nevanhu kana kunzi ZANU nemunhu wemDC varovana. Tinofanira kune tichoshanda tese, ivo vachiita zvavo, vachiita zvavo, tichogara pasi kuti tikuramba chinonzi violence. Hatisikunda vanhu vanobhutukira vanhu, because violence yakatanga nemayouth yakuita kuti anamai nanababa kana vangaida kusapota even MDC ZANUPF hachagoni kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth and focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichire mhirizhonga. Ende tirida election in free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisirawo pamondora kuti ndisikanzeramirao vatipei. Ndo mandidzori iri kushanda izvizvi, tivanhu varedzisei vaine sei.
Asika bato renyimire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudomwa kuti mumirire kuve kansela.
Kana ndasarudzwa zvavongwa kuti MDC Alliance yatimba kuti hatina problem nazvo. Kuti agenda iripo haizve kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubvisa rezhimu yadati yava mugabe nevamunanga saizvo ndoyatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu pari zvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa ngatisarudzei vamukwena?
Ndaane almost 6 months ndiri pagraundi kubva tisara kuita kuti vanhu vaiaunorejesa vota masabhuku vaibhadharisa mari. Ini ndaita by all means kupa service delivery kuwanu ndine maupdate system zvichipa vanhu door to door munhu wese ngaaende anorejesa ndisingati voterai MDC. NPF votai ndionga ba asisi vanhu ngavaende vanoregista go and register to vote. Ndobva ipapo programu yandabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndinoita programu nayo.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zvimhingamupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handichabve kubudirira bhozi ndiri kushanda paground ndichitaurira vanhu manakiro akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo navo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndovandiri kushanda navo paground nemadzimai nevakuru madhara iyo maod ejesa andi kushanda navo pese paitoregista vanhu ndaita dot dot nemachembere vamwe vasati vakwanise kufamba taivatakura nemotikari dzavavhotera MDC vanovhoterani but aida kuti varegiste ndaivatakura nerori vachaira kuregista kunovhota bozvamwe vachikwanise kufamba ndigada mudzidzo challenge yekumamusha wadzinenge yakakura edistance nepainge pane police station saka taitwaya kuti munhu wese awane mukana wake wekuregista agosarudza utungamiriri hwaanoda asingatizirwe.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko angitaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu seMDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashuroko election yemarondera West haifambe zvakanaka vanhu vachigututsirwa vanhu vachirara musango. Saka this election yatitenda ya2018 tida election ndiiyese hatida vanhu vachavhundutsira vanhu ende tichamira tichimira tichidifenda vabereki vache ivavo kuti hakuna munhu anobhundutsirwa. Takaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechibagai mapenda ii ndakatanga kuti yauya pano yamboya iri ngani chekutanga sanitizer kana chipiwa vanhu zvinhu zvegovernment vanhu vari vateka sanitizer iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanupf vanga vakuti pamberi nezanupf nonono aienda panapa takaana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu dziri transparent kuda munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizivekanupf.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vaNelson Mukwena vari parunare kumarondera West neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-15580 ne-6080 kHz pa-shortwave. Muchikamu chedu chechitendero, nhasi taita rombo rakanaka rekutaura naReverend Dr. Levi Kadenge, vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzva ra2018.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinirwa Reverend Dr. Levi Kadenge, ndinodzidzisa paUnited Theological College. Anodzidzisa vafundisi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negoredzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongo vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore izvi
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauraw pamusoro pegore iro ra2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma zvazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kwema vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakasikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitemberi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitemberi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusvitsukidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatibidzira kuti anoziva zvaanoita nezvinezvi anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiri toka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndo zvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge
kana nesu tinotendawo uve negore zvakanaka thank you
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvinotombonzwa kubva kuna Evans Zininga weStudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri veStudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
hello ndiri kunzwai
kana ini ndiri kukunzwai mukoma wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
ndirinani ndiri sei seikokoko hai ndirinani panapa pajosa
pajoza apa, pari seiko pajoza?
Pari nani kupisa chepe, no mvura,
Makari tamba seiko Christmas zororo iri gore dzvara tatarisa iri, makati rongera zvipiko?
Gore dzava, hapana zvizhinji zvatakaronga, hatichangonoendawo zvedu kunorigarira tiri pachecha.
Muri kuenda ku-all night prayer?
yes, tinenge tiri ku-all night prayer, yese.
Nana papa here muchirova macross over.
Ya, tinenge tichirova zvedu nana papa ipapo.
Aiwa, hazvina kuipa izvozvo. Tinokutendai nekupinda muchirongwa. Kana muine hama neshamwari dzamunoda kukwazisana nadzo nhasi, sunungukai zvenyu.
Ya, ndinoda kukwazisawo mama vangu vanova ivo Rebecca Maruta vari kutungisa.
Ndo vega here, hamuna vamwe?
Vakawandisa, ndichiruta.
Alright.
Ndozokwazisawo sekuru vangu, sekuru Bhuka vari ikokoko kuchitungisa. Then ndozokwazisawo mafriends angu anosanganisira iyo Tatenda Mukwereza, Tatenda Masona, Peter Nemaunga vandakadzidza navo paseke one high kuchitungisa. Then ndozokwazisawo macolleagues angu andinova ndinoshanda navo kuno South Africa kwandiri. Vanova ivo Muneri Marine, Innocent Chegenyu nevamwe vose vanondiziva.
Aiwa, tinotenda. Imi maita basa magona, imi mapinda muchirongwa mukakwazisa hama neshamwari, mopedza gore zvakanaka nai, mova ne2018 yakakomborerwa.
Maita basa chaizvo, kana nemuoni nguva yakanaka ikoko.
Zvakanaka, tinotenda. Mukoma Munyaradzi.
Halo, makadini?
Ndinosimba mukoma wangu, muri sei?
Tiri raiti.
Zvakamira wani wani iko kwamuri? Muri kupi kwemimi?
Tiri paJohannesburg apa.
Johannesburg.
Ndakakubata.
Hanzi kudii, makabatwa nezvinhu here?
Takabatwa basa.
Aiwa, tinotenda. Tinotenda. Muri kupemberawo seiko Kisimusi gore dzvara uya here? Makatirongera zvipi?
Aiwa, zvese zvakarongeka, zvakarongeka, asi zvinorongeka mufaro chete. Ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzestedzit. Aiwa, tiri kunakirwa pagroup pedu apa, tikurukura tichikurudzira vamwe kuteerera mhepenyero kuti vanzwe shaumarezesa kumushau.
Tinokutendai mukoma nekutirangarira, maita basa.
Tinadzo, tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri, club yedu yevateereri. Aiwa, tiri raiti. Ndiroti ngavadye Christmas negoredza zvakanakisa sereke.
Handiitika. Aiwa, tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku, nekuti kana imi musipo nesu hatipo. Saka kana muripo kudai so, aiwa, tinobva tanzwa kufara.
Then ndoenda kugokwe kwachireyako. Vese vatinotamba navo, vese vana Victor Germani, vana Elfas Rashai, vanani vese. Tinoti aiwa, ngatipinde mugoredza takafara chaizvo, takatarisira zvinyowani kubva kuna Mwari.
Right.
Tobva tafara zvemunegoredza iyo.
Aiwa, imi maita zvakanaka, imi mapinda muchirongwa. Nemiwo mukoma tobva takushuvirayo goredza rakapenya nai.
Ndinotenda nekundipa mukara.
Zvakanaka imukoma, mova nezuva rakanaka. Tatenda. Tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa, vari kufara, vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari, vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017. Tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa. Alo, muchirongwa.
Halo, makadini?
Ndinosimba, makadiko mukoma wangu? Zviri sei sei?
Zviri nani nani hazvo, tiri paHarare.
PaHarare, paSouthbury apo, havarari, zita rekudhara. Kwakamira seiko kuHarare?
Awa, kuHarare kuri nani zvako, despite kukwira kwemaprizes, but tiriko.
Maprize hanzi akwira here? Chiko chanyanyo dhura mukoma? Chingwa here nedoro? Ndo zvatiri kunyanyonzwa kavanhu vachichema nazvo.
Zvinhu zvese zvakakwira.
Yes.
Flour, sugar, rice, zvese zvakakwira.
Ai. Zvinotodhleiko, todhlavhu here nhaye vakomana?
Ameno vamunangagwa vakangoti ngoti nokutanga kukwira kwezvinhu.
Saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhaye mukoma?
kana munhu uri president zvichikwira everyday itadza kutaura.
Aya, pakaipa mwana wamai. Ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa, mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi, vari kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira nai. Amuna were amanisha mwari mbiri nhatu dzamunodo kupasando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uko.
Aya ndoda kwazo hama dzangu dziri kumari kunzinaja zvinotofotani ndavhura mangu maita kawira. Ndoda kwazo maita kawira na mabata kawira na vani nangu mauzi. Yana wangu mesi Vanessa na Valerie.
Right. Ndoda kuvatichi.
Nangu andinaye pana vanda kungwazo futi.
Aiwa mapa makwaisa vari padhuze taurai kanezi tavabve vafara waka kuti aiwa ndataurwawo pana dedi pa radio.
Haro mapa chaparira.
Ah mapedza. Mapedza imimi. Right mukoma ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga uyo anga achitaura nevatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iyo zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra 2017 tichitarisira kupinda mugore ra 2018. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Mumwe wechidiki weMDCT uyo aroda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya Sakanzura mudunhu reMarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018. Anokushuvirai gore rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvakare muna 2018.